Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nasi urumusi wechina unyana 23, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini jonga kande miri ndishitepenyu randiri kumba senzira yiku shidzivirira kuchirwere cha COVID-19 ndichiti esunayushu mchurongwa chedu cha nasi. Watunga miri wenyika wakawanda kusanganisira vae masunu Mnangagwa wari kutawura nasi kumusangano we United Nations General Assembly.
Mwende mwana wanamkano kutawuru zanda kutawuru ku dare zvakango fanira nekuti mumusha unoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti nechaunacho unowanawo mukana wekutaurozi padununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weunga wakakosha nepamusana pekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava rikuitika kuchisumba nje. Kuumba kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pedare reUnited Nations General Assembly kuNew York. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kwemakore maviri akateedzana, vaMnangagwa vataura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly pavideo vari kuZimbabwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vaudza gungano iri kuti Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union zvibviswe.
Sanctions have further questioned our capacity to respond to the pandemic for the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. This will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko aya, vaMnangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma-shoma, chandiona kuvabvunza panapa nenhasi ndechekuti maparacetals kana kuti makamba nehurumende akaiswa pazvirango zvoupfumi anosanganisira vana Reserve Bank of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here. Kana kwavari vachiti these are selected individuals veZANU-PF, kureva kuti mupfungwa mavo munoona dhokotera kuti vaexamine vanoti vachakakwana here.
Asi vachipindura mtezeri wemtauriri wemDC Alliance va Felix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri inomuririre wayo. ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Chine ma records kuti United Kingdom ne America ne West ndiyo ma traders mahombe arikuisa mari ye COVID, arikuisa mari humanitarian, arikubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zvirikufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana ne Britain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune ma targeted akaiswa vanhu vano vasingatevedzeri ma human rights nubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro wakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti musangano weUnited Nations General Assembly kana kuti UNCA wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana wekugadzirisa matambudziko ari munyika dzakasiyana siyana. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reUNCA rakakosha sezvo richiunganidza vachungamiri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane iyo inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana mumwe nemumwe anowana mukana wokutaurawo zvaanoda kutaura kudare. Zvakangofanana nekuti mumusha munoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe, hazvinei kuti hauna kana kuti unechaunacho, unowanawo mukana wokutaurawo zviri padununu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Asa Magaisa vanoti UNCA inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinonetseka seZimbabwe.
Rine zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose kunyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyaya kupa simba kune vakapfuma. Nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu vemumo. Saka kune zvinoda kuti zvigadzirwe. Asi igungano rakanaka chaizvo.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo UNCA yakakosha sezvo ichipa vatungamiri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Panenge pachisangana vatungamiriri ava, chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsirana kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zvakatakwa zvizvizvakwa nemisangano yakafanana United General Assembly. Inenge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, atingati mahuman rights. Tinyaya inenge aita sanyaya dzakawanda wanda dzinosanganisa nyaya dzekutovaka sei ukama, mapartnerships, togadzisa nyaya dzejekerere pakati pevanhukadzi nevanhu varume, yatingati gender equality, nyaya dzekudzikisa urombo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Kwatayo vanotiwo UNCA yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega.
Ndichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vachidzidza vanonga vachidzidza navo vakagarisana navo vari kwakasiyana siyana. Ndozvamuchidzwa chinzi global village, kutengesa kutengeserana na kutengeserana, kufambirana na kufambitana, zvakawanda zvinenge zvichiitika, kukopana nekukoperana, vana veZimbabwe vanenge vachiona vachibenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika.
Mutauri webato reMVCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vaMnangagwa kuitira kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika.
DCT dai zvaibvira mutungamiriri wenyika vaMnangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nyika. Iyo vaMnangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura iyo mutungamiriri wedu wenyika nekuti vana veZimbabwe vatambura nemamiririro akaita zvinhu pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose.
Musangano weUnited Nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvavawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zire zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana kana kuti 340 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4592, uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nevana kana kuti 128,804. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matatu ane makumi mana nevasere kana kuti 2,992,348. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi matatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,130,553. Uwandu uhu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Komisheni inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation kana kuti NPRC inoti iri kuongorora zviri kukonzera gakava reminda kuchisumbanje mudunhu reManicaland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNPRC vaObed Gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzatova nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru, izvo zviri kukonzera mvonga mupopoto munzvimbo idzi.
Takatogara pano kudai pane matimu edu eNPRC vari kutoita wind up mainvestigations avari kuita kuchisumbanje. Pane masvondo maviri apfuura, tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira vakabva mathematic committees akasiyana-siyana ekomishini. Tine mathematic committee manomwe, saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje. Havasi kugumira kuchisumbanje, vakasvika futi kuMarange. Unga pane nyaya dzeMarange unodzibvunzako dzemadhamuzinzvakadaro. Saka matimu edu awa atori paground izvozvo.
Kunzvimbo yechisumbanje, vagare vekuchinyamukwakwa vari kunetsana nekambani yeGreen Fuel iyo iri kuvatorera minda nepavagere ichiti inoda kurima nzimbe. Kambani yakapiwa mvumo iyi nehurumende. Vagutu vati Kana komishini yavo yaongorora nekuunganidza zvese zvainenge yawana, ichazivisa zvainokurudzira sekomishini kuitira kuti kusawirirana uku kugadziriswe.
Vanongodzoka vachitipa ripoti, komishini inowetawo miting nechindi chimbi pozenge pachibudiswa kana marekomendeshen atine tichiita tichimabudisa nenzira dzatinofanwa kunge tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugari wekuchinya mukwakwa vajerimoyana vaudza Studio 7 kuti komishini yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kurima nzimbe munzvimbo iyi.
Kauya vachitaura izvo kuti tauya pano, asi vataurire vaita vaiti kwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvitemo zvekuno kuchisumba ndechamukwakwa zvanetsa chaizvo, saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei. Teni tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika. Then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one and zveshuwa vakaita 3 days sekutora statement varimo muno muchiyongwagwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel Muzvare Merit Rumema vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinoti ranyorera NPRC kuti iferefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune kuudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuwara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga tichiti kurudzira kuti NTRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemitemo yedu yemuZimbabwe.
Vaguti vaudza Studio 7 kuti komiti yavo haisati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai macommissioners at commissioners level hatisati taiona, asi hazvirevi kuti hasati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa, tobva tangoikandira uku. Kompleni yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu 12 vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaigove mutungamiri wechadhi vaHussein Habre vakanzi nedare redzimhosva varipe muna 2017 mamiriyoni nemamiriyoni emadhora vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo mushure mekuwanikwa vaine mhosva idzi. Kusvika pakafa waHabre muna Nyamavhuvhu vanhu vakanzi varipe vanga vasati vawana kana kobiri zvaro. Asi magweta eAfrican Union akapinda muchadhi musi wa15 Gunyana ndokusangana nemagweta evanhu vakatyorerwa kodzero dzavo paine chinangwa chekuumba homwe yemari ichashandiswa kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo vanodarika zviuru zvinomwe. Vanhu ava vakatyorerwa kodzero dzavo kubva muna 1982 kusvika muna 1990 apo vaHabre vaive panyanga. Ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti madzimai akazvitakura anenge akabayiwa nhomba yeCOVID-19 anoita kuti mwana ari mudumbu adzivirirwewo kuchirwere cheCOVID-19. Izvi zvaburitswa nenyanzvi dzeutano pachikoro chepamusorosoro cheGrossman School of Medicine chiri muNew York. Nyanzvi idzi dzakaongorora vana vachangozvarwa 36 uye vana mai vavo vakabaiwa nomba kaviri yePfizer kana Moderna vachine pamuviri vakakwanisa kuona kuti vana vese vakanga vaberekwa ava vaive nemishonga inodzivirira kubatwa neCOVID-19 mumiviri yavo apo vakazvarwa. Vanongorora zvematongerwe enyika pamwe nevemubato rinopikisa reMDC Alliance vanoona sekunge bato riri kutonga reZANU PF riri kufurufusha MDC Alliance kuburikidza nekuita mabhindauko akasiyana siyana ekurwadzisa bato rinopikisa iri. Vanhu ava vanoti ZANU PF iri kutokonya MDC Alliance kuburikidza nekupindira mukutorwa kwemuzinda webato iri neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, kudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru pamwe nekurambidzwa kuita misangano kwenhengo dzebato iri. Izviwo zvinotevera kuziviswa svondo rino kwebato idzva runonzi Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Vamwe vari kuti bato idzva iri ndehumwe hweurongwa hweZANU PF hwekukanganisa mashandiro eMDC Alliance, sezvo bato rinopikisa iri riine urongwa hwakaparurwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa hunonziwo Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Pamusoro pezvo, vatsigiri veMDC Alliance vanozivikanwa vachishambadza mutungamiri wavo vaChamisa vachiti Chamisa chete chete kana kuti CCC. Asi veZANU PF vanoti MDC Alliance iri kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasinei nekuumbwa kwebato idzva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nekuumbwa kwebato idzva iri.
Aiwa, isu sebato takamira semusangangwena, takamira pavanhu. Asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata-bata pese pese kurwisa vamwe vanhu. Ndodambudziko rataita. Saka vari kuda kuedza nepese kwavanogona. Vakatanga nemukomana Dhaki, vakaona zvisikubuda zvaakuita zvekukireta tumwe tumapolitical parties. Aiwa, ikodzero yavo. Ngavaite mapolitical parties avo, vati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akadai azotrasita reproject yedu and so forth. Vanhu veZimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo, vanhu veZimbabwe vanoziva bato ravo, vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukenani.
VaGakanje, manzwa mashoko ataurwa navaHlachiwayo nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANU PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change, munoti?
Maita basa mukoma. Dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi. Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika. Saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance, aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa. Izwi rekuti change harisi ranhasi, izwi rekuti citizen harisi ranhasi. Saka kana vaakupindwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeyavo, zvinoreva kuti havana pfungwa. Oraiti, dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobelonga to MDC Alliance, then voenda vono aregister. Vanhu vasina zano, vanhu vasingazive kwavari kuenda, vanhu vane chinono, vanhu vasina kurongeka, ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo.
VaHlachiwayo, munoti nemashoko avaGakanje?
Aiwa, ngazvinge zvakajeka kumhuri yeZimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vaNelson Chamisa vachiparura hwaro hwe2021 agenda muna January gore rino. VaChamisa vakaparura five agenda program, kusanganisira the people's agenda, the government agenda, the reform agenda, the Citizens Convergence agenda and the global agenda. So Citizens Convergence itori agenda, itori program yatikutofamba nayo kuti aiwa ngatiungane, ngatinge tichiisa musoro pamwe chete, ngatinge tichibva kwakasiyana siyana patiri, tigadzise zvinhu zvedu sevana veZimbabwe. Ndo dingindira redu ratirikufamba naro padingindira 5 ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu Nelson Chamisa. Saka haisinyaya kuti hanzi isusi tiri kuti Citizen Convergence isitari bato. No, harisi sitari bato redu, bato redu rinonzi MDC Alliance ichitungamirirwa president Nelson Chamisa. Saka asi Citizen Convergence iprogram iri kuitwa nevana veZimbabwe, iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevakudiaspora vari kuungana pamwe.
Vagakange, tinonzwa kuti muZimbabwe mapato haanyoreswe nezekisa zvakaona zvakaitwa nebato reCCC izvi. Asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANU-PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance. Munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato?
Zeki ndiyo inorejesta mapato aya. Saka vanhu vanorejesta vanotoita nguva ichiripo, senzino gara yatema mukoma Jonga. Saka haisinyaya izvi, asi kuti dai iri kunzi rista ravo. Asi ivo vanachamisa izvozvo vanozvitumidza kuti MDC Alliance. Saka zita rekuti Citizens Convergence for Change vari kuti nderavo pakudii ivo vari MDC Alliance.
Vasacho, imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo?
Vajonga, chinhu chachisi chinhu chidigiti, hachisi chinhu chepasi pemudhichi, akasika takishopu. Ibato rinotonga nyika yeZimbabwe, ibato rakabata nyika yeZimbabwe, chinhu chevanhu. Vana veZimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa. Hatiudzwirwi nevanhu veZANU-PF kana kuudzirwa naDagara.
Vagakanje, kune vamwe vari kuti ZANU-PF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori reCitizens Convergence for Change. Munoti
ZANU-PF semusangano hauna nguva yekupemberera kumutswa kwerimwe bato. Kana kuine vanhu vakapemberera kumutswa kwerimwe bato, vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere. Hakuna zveimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende yeZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwo enyika pavanoda.
Avanga vari nhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaPhilip Tshachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatungamiri venyika vakawanda kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weUnited Nations General Assembly wakakosha nekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava riri kuitika kuchisumba nje. Kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.